pane statement ichabuda mupepera mangwana ratirikutsananguka kuti isu seZimbabwe tanga tisingaziviwo futi kuti mupurani wacho ari papi ari kupi nde statement iyo ndiyo ichatiguida. I don't have a copy of it here, but no statement yatikuisa iyo.
Asi imi seZimbabwe manga mushandawo here nevanga vachiongorora veUnited Nations apa?
Tatichishanda navo pese pavanga vachiuya zvese zvavanga vachida zvekubatsirwa pabasa ravo tatichivaitira. Hapana chinhu chatatichivanza kwavari.
Asi sehurumende pane zvimwewo here zvamuri kuita kuti muongorore kuti zvakafamba sei kuti anga ari munyika kwenguva yakareba kudai?
Iye zvino nokuti ava vava neripoti yavashambadza vakasvika nekwatiriyo. Takutarisa izvo kuti chakachii chaimboitika nenyaya yamupurani.